Ini ndini jwanga kande miere nchiti enei msore na uza nasi chitatu 13 kuvumbi 2016. Amai Victoria Chitepo na amai Vivian Mwashita vanoitwa magamba ekutanga kuvigwa pamarinda ya Heroes Eka musi umwe chete. Batore MDCT roenda kumatare epamusoro richipikisa danho remapurisa rekuda kurirambidza kuratidzira kwakarongwa mangwana. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa naGovernor weRBZ vaJohn Mangudya voita misangano yepagore muAmerica muWashington nevakuru veIMF neWorld Bank. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza gurukota rezvekuendeswa kwoupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau kuti vasiyane nemabhanga. Vamwe vanoita zvemitambo vosungwa padare reparamende mushure mekuita mutambo wavo une chekuita nekutsakatika kwemari inosvika mabhiriyoni 10 nemashano emadhora yemangoda ekwachiyadzwa sematauriro emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi tichitarisa chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema uye misangano yeIMF neWorld Bank. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisa hii WhatsApp namba zinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibate hii na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.